Mupurisa ari kutungamira kuferefetwa kwenyaya yajambwa vaalimon mirimo vaudza dare kuti vanoda nguva vaina jamba uyo ane makore makumi matatu nerimwe vachiti haasati avaratidza paakaparira mhosva yake uyewo haasati avaratidza banga kana zvimwe zvaakashandisa mukuuraya muzvare Ali. Vamirimo vatiwo vanoda kuti jambwa vabatsire kutsvaga mbozhanhare yemufi. Jamba uyo ange asina gweta haana kupikisa chikumbiro chemapurisa nekudaro dare rapa mvumo yekuti arambe ari muchitokisi achibatsira mapurisa kusvika nenguva dza3 mangwana masikati apo achadzoka kudare zvekare. Mune imwe nyaya yange iri kumatare, dare raramba chikumbiro chekuti rirase nyaya yemutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure avo vari kupomerwa mhosva yekuuraya vaRoy Isa muna 2016. Vamasaraure vakaita chikumbiro ichi nezuro gweta ravo vaDoug Coulthard vachiti painge pasina umbowo hunoratidza kuti vakapara mhosva yavari kupomerwa. VaCoulthard vakaudza dare kuti ongororo yekufa kwavaIsa yakaitwa nedare muna 2016 mekare yakachenura vamasaraure. Dare rati vamasaraure vanofanira kuenda kudare pamusoro nechikumbiro chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Vamasaraure vanzi vadzoke kudare musi wa1 mwedzi unouya apo vachazopiwa zuva rekutongwa kwenyaya yavo. Nyaya yemumiriri wezengeza West muparamende vaJob Scala pamwe nemumiriri wechitungwiza North vaGodfrey Stole avo vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga yange ichiri kuenderera mberi kumatare. Vaviri ava vari kuda kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti nyaya yavo itongwe vachibva kumba. Mune imwe nyaya, komiti inoona nezvekufambiswa kwebasa muparamende yekomiti on standing rules and orders nhasi yabvunzurudza vanhu makumi matatu nevaviri avo vari kuda zvikaro zvitanhatu zvichasara zvisina vanhu muZimbabwe Electoral Commission apo temu yemakomishina matanhatu inopera kupera kwemwedzi unouya. Vamwe vapinda mubvunzo idzi vanosanganisira Mai Constance Chigwamba avo vakamboita munyori mubazi rezvedzidzo yepasi uyewo vakamboshanda kuZEC, Injinia Patrick Chitaka avo vakamboita senata, mubatsiri wavaDouglas Monzora vaErnest Nyamukachi pamwe naDr Ngoni Kundidzora, gurukota rezvemutemo avo vanovewo nhengo yeStanding Rules and Orders vaZiyambi Ziyambi vaudza Studio 7 kuti vachadoma vanhu gumi nevasere voendesa mazita avo kumutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuti vadome vanhu vatanhatu vanotora zvigaro izvi.
Paticha shortlista tinoti chigaro chimwe chete tinoendesa mazita matatu kuna president kuti vanochuza, saka tichaendesa mazita 18.
Pavanhu vari kusiya basa kuZEC, vana vavo madzimai uye vaZiyambi Ziyambi vati zvingave zvakanaka kana madzimai akawanda akakundawo mubvunzo dzanhasi.
Zvichiburikidza nekuti vanenge vagona sei, tichaedza kuti vange varipo. Asi vakakoniwa, hatingaurayi nyika nekuti tiri kuda kuendesa madzimai. Vakagona togona kuendesa vose vari madzimai.
Makomishina ari kusiya basa mwedzi unouya ndiamai Joyce Kazembe, amai Svongile Ndlovu, amai Netsai Mushonga, amai Faith Sebata, vangoni Kundidzora navaDaniel John Chigaru. Nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwesarudzo dzinoti kunyange hazvo pakave nemakomishina matsva, chinodiwa kuti sarudzo dziitwe dzakachena, kuvandudza mutemo wesarudzo pamwe nekuti ZEC itevedze mutemo nekuita basa isina divi rayakarerekera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangujafu.